Imwe nyanzvi munyadzi kuona kuti mitezo iri kushanda zvakanaka kumurwere. Muzare wendi netsaisa unyama vanoti zvakakosha kuti nyanzvi dzine ruzivo rwakasiyana-siyana dzishande pamwe chete pakurapa varwere veCOVID-19. Muzare saunyama vanoti murwere veCOVID-19 kana arwarisa zvakanyanya anoita makarurwa ayo anomutadzisa kufema zvakanaka. Muzare saunyama vanoti kana COVID-19 yadzika midzi mumuviri wemurwere, mino dzake dzinotadza kutambira mweya unobva kumapapu, izvo zvinozokonzera kuti murapwi atadze kufema zvokuti anozoguma aiswa pamushini wekufemesa kana kuti ventilator. Senyanzvi yekushanda zvakanaka kwemitezo yemuviri, muzvare saunyama vanoti kana murwere ava kutadza kufema vanomubatsira nekuburitsa madziwa akakora kubva kumapapu oyeredzwa kuti abude nekumuromo nekukosora kana kuti postural drainage.
COVID utachiwana unopinga mmiri woita kuti ropa rikore uye mapapu edu aite ziwa mpengo rinoanyudza. Kuno kufizotera pezvatiri kuita kubatsira nevarwere tinovaisa munzvimbo dzatinoda kuti isusu mapapu edu akwanise kukurura ziwa riya richiuya nechekuno kumuromo rikwanise kubuda kunze.
Muzvare saunyama vanoti imwe nzira yavanoshandisa ndeyekupfugamisa murwere oisa musoro wake pasi maoko ake akata sanurwa nechekumberi obva atanga kurohwa rohwa kumativi kune mapapu dziwa riya robuda nekumuromo kwake.
Chatinokwanisa kuita kupinda matinoti mukupfugama, wakapfugama kudaro unenge wakaita zvakare kuti diti rako rinenge rakatarira pasi. Izvi tinozvibatanidza nekurova rova nechekumashuro panzvimbo dzatinofungidzira kuti mapapu emunhu ndo paari. Kana tarova rova zvofanira kunge zviri zvinhu zvisingarwadzi, zviri zvinhu zvekuti iwe kana uri mupozisheni iyoyo hazvikunetse uye hautadzi kufema.
Muzvare saunyama vanoti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu vazhinji vakasiya kudya kwechinyakare kwaisimbisa miviri zvakanyanya uye chinogwinyisa mitezo yese iri pamunhu kuti ishande zvakanaka. Muzvare saunyama vanoti zvakakoshawo kuti murwere apiwe chikafu chinovaka muviri chaanenge achirapwa kuitira kuti mitezo yake idavire chikafu ichi.
Varwere vedu veCOVID vatakambobatsira kare takaona kuti vakabva vachinja zvavaimbodya vakatanga kuenda kune atinoti mafruits, vakabva vabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda shuga, vakabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda mafuta. Takaona kuti pamazuva avakamira nemichero masaturation levels avo akatanga kuwedzera. Kana uchinge wabatwa nedziwa mupengo chicherechedza zvaunoisa mudumbu mako.
Aimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanobvumirana namuzvare saunyama vachiti zvinenge zvakanaka chose kuti nyanzvi dzese dzinorapa mitezo yemuviri yakasiyana-siyana dzibatane pakurapa murwere wese kusanganisira varwere veCOVID-19 zvisinei kuti Zimbabwe ine dambudziko rezvikwanisiro.
Nyaya yekurapa COVID inoda teamwork. Saka matimu medu munenge mune vanhu vakawanda. Mune mageneral practitioner, mune maphysicians, maphysiotherapists, postural drainage yechinhu chakakosha zvikuru. Asi chinonetsa ndechekuti izvo kana PPE isina kukwana mahealth workers anotanga kutya kuenda kunorapa varwere. So zvinhu zvakakosha kuti izvo hurumende nemahospitari ese awanise zvikwanisiro zvakakwana zvekuti mahealth workers akwanise kupinda achirapa varwere.
Asi munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti sokuziva kwavo hapana dambudziko rekushaya zvekushandisa muzvipatara zvehurumende zvokuti vashandi vose vanowana zvipfeko zvinovadzivirira kutapurirwa COVID-19. Mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo rakatambira mwedzi wapera rubatsiro rwezvimwe zvinhu zvekushandisa muzvipatara zvakabva kuGermany, izvo zviri kurerutsa dambudziko rezvikwanisiro munyika. Hurumende yakazivisa mukupera kwesvondo kuti yaive nevarwere veCOVID-19 vari muzvipatara vanodarika 100 uye 133 vevarwere ava vainzi vairwara zvakanyanya vari muintensive care. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tirimudzamiri.